kuRosettenville zvine zvakatanga DA Democratic Alliance ichangohwina maelections zvikuru mayor womuJohannesburg anoi Herman Mashaba awina maelections achiti tinoda kutsvaira vanhu vese vari kukonzera zvese zvakashata zvinoenderana nokuvhuna mutemo muJohannesburg ende vanhu ava vazhinji maforeigners kana kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika nokuti havana mapepa akakwana saka vachingobva kudero ndopakaotanga kuita mopoto kana kuti mirishonga yakaitika kuRosettenville madeko kuMamelodi kuPretoria vanhu vakarohwa vakaputsigwa dzimba vamwe vaimanyisiwa asi izvi zvakaitika kuMamelodi madeko hazvichinei nokuti munhu unobva kuNigeria kana kuti unobva kupi nokuti zvemuRosettenville ndo zvazva zvakananga nezvakaitika kuPretoria West kunana Attridgeville vava vakativo tiri kurova vanhu vanowisa madrugs muSouth Africa vamwe vanokonzera chiteve muSouth Africa vachibva vati ava vazhinji vavo maNigerian saka ndopavainyanya kusingati kutarisa dzimba dzavaiti ndidzo dzinoitirwa uori ihwohwo asi uko zvino zvasiyana zvokuMamelodi zvava kupinza nemaZimbabwe saka chatinongosiyira ndichocho chokuti zvikaramba zvakadaro zvava kutoreva kuti zvava kuinda kwese kwese kunzvimbo dzomuSouth Africa zvotidzorera zvakare kuna 2008
asi tiri kunzwa kuti iyo hurumende yeSouth Africa kana kuti mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakurudzira zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti zvigarisane nevamwe murunyararo kana chiri chokwadi mungaona here zvichitambirwa nevari kuita mhirizhongai
President Zuma vakataura zvinhu zvakanaka zvakataugwawo zvichitsinigwa naminista vachiti ivo kana une mapepa kana usina hazvirevi kuti uri mupari wemhosva muSouth Africa saka vana veSouth Africa vanofanira kuzviziva zvese plus kune yavanoti ubuntu kana kuhwisana ubunhu kana kuti chivanhu chatagara tinacho isusu tiri vana kana kuti zvizvarwa zveAfrica chokuti tinochengetana munguva dzenjodzi
tinonzwawo kuti izvo zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuronga kuratidzira zvichinyunyuta nekupinda kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa iwo musi wechishanu mungatiudzawo zvakamira sei
awa mashoko agara achitopararira zvikuru pamaWhatsApp nepamaFacebook asi zvizvarwa zvacho zvinodaro vanongova vanhu vashoma-shoma vane mabhizimusi zvikuru mumalocation kana kuti tikati ghetto areas emunana Soweto nana Mamelodi vana vari kuti tiri kuda kuratidzira nokuti zvizvaro zvemuAfrica zvakauya muno muSouth Africa zviri kuvatorera mabasa ende zvinhu zvagara zvichingotaugwa nguva nenguva
pane zvizvarwo zveZimbabwe here zvamunoziva zvakaparadzirwawo mabhizimusi kana midziyo
hapana information kana kuti ruzivo gwatava nago uko zvino pane maZimbabwenzi akadembwa asi kungoti maripoti atapiwa seatapiwa kubva kuMamelodi nhasi makuseni achiti vanhu vakarohwa madeko kwavangoi pane maZimbabwenzi ari munyaya yacho yokurohwa iye yakaitika madeko but hatisati tava neumboho kuti tingati nhingi nanhingi kana kuti mhuri yekwakati kwakati nokuti iyo information yatichakangomirirawo kana kuti ruzivo kwatichakangomirira kubva kuvanhu nokuti zvinotitorei nguva usati waunganidza umboho hwacho ndingatoshandisa mukana iwowo kuti ndikurudzire maZimbabweni kuti kana pane vanenge vahwa uchapupu hwakadaro vatibate panhamba dzangu 0846649798 kuitira kuti patinonopa uchapupu hwo kumaminista tinenge tichikwanisa kuvapa uchapupu hune umboho husiri hwokuti tava kungoteerera kungoti makuhwa kwakati tiri kuhwa kuti kwakaitika chakati zvinonetsa patinenge tava kugwisana nenhau idzi nokuti vanenge vachida umboho hwakakwana.